A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 4th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which ravaged the country, especially in Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu, and Zaka areas. To join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina, chemadzimai musakanga nwe. And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So to join in the conversation right now, if you haven't liked us yet, like us, or please go to VOA Shona and VOA Ndebele, and you can join in the conversation right now. As we speak, the government says the official death toll has risen to 339 in Zimbabwe, with 158 bodies being identified in Mozambique and 300 missing so far from Cyclone Idai. Information Minister Monica Mochangwa told Studio 7 today. President Emmerson Mnangagwa and some members of his cabinet, including 18 opposition party leaders who are part of the national dialogue, visited those affected by Cyclone Idai in Chimanimani today. But missing was the MDC president, Nelson Chamisa, who at the moment is not part of the dialogue. So President Mnangagwa promised those that are affected by Cyclone Idai that everyone would be catered for and will be resettled in due course. Government says it has so far released 100 million as it intensifies its effort to assist victims of Cyclone Idai by way of restoring basic infrastructure and ensuring that the affected people access food and other basic necessities. Meanwhile, Zimbabweans at home and abroad are continuing to fundraise for those affected by Cyclone Idai. A Zimbabwean based in Ohio here in the United States has raised nearly $100,000 through a crowdfunding application on GoFundMe after initially setting a target of $10,000 for people hard hit by Cyclone Idai, which devastated, as you know, the Manicaland and Mashingo region. Freeman Chari, a biomedical scientist and software engineer, has raised to date $98,610 in 18 days. In the fundraising campaign that has attracted over 2,074 people online donors. Let's take a listen at an interview I had with him earlier on Skype on what drove him to start this initiative for those affected by Cyclone Idai. We are now going to take a listen to an interview I had with Freeman Chari on his initiative to fundraise for those affected by Hurricane Cyclone Idai.
Every cent that we are taking out of this is going to be accounted for. We are going to have all the accounting in place. We are going to produce all the receipts of the things that are bought, because that's the emphasis we have. It's all about transparency. So we are going to make sure that everything that we buy, it shall have a receipt and shall be accounted for. And if we do get any volunteer companies from the good auditing firms, we would really appreciate appreciate to have them on board, and also, you know, just to have a second look and, you know, give confidence to the people who have given us, you know, their confidence in holding their monies.
And which organizations are you working with on the ground? We've heard of reports of politicization of some of the aid that has gone in there. How are you ensuring that your aid reaches to the right people that you're trying to target?
Yeah, so first of all, I have to say that, you know, this was an emergency, and it has been complicated by the fact that there was no ground transportation into Chimanimani. So everything had to be airlifted. And we only had 5 helicopters, especially in the first week. We actually had 2 helicopters, and this was supposed to save about 2,000 square kilometers with about 20,000 people. So it was a complex situation. But you know, we have been working with people just to you know, within the communities, so that they tell us where they are, you know, where the food or the clothing should be dropped off. And I understand there's been, you know, a bit of problems here and there, but over the past week, we have seen greater improvement in the deliveries as the rains stopped and as the roads started to open up.
Who is Freeman Chari? What drove you to, you know, take up this challenge and to really run with it? Is this the first campaign that you've done?
No, it's not the first campaign. Well, I'm based here in the United States, and you know, every Zimbabwean who is out of the country, you know, mainly not out of their own volition, really wish you know, to go back to Zimbabwe. So we stay in touch with things that are happening in our country. So for me, it was a no-brainer. When my country is in trouble, I have to rise and try to organize other people to also respond. So this was not our first campaign. We have tried different initiatives just to help back in Zimbabwe.
After the 100,000 that is your cap as of now, where to next?
So, yeah, the 100,000 is just a goal that we are putting in there so that we can encourage people, so people can see that, you know, we are not stopping. We need to reach that goal. But when we reach that $100,000, it doesn't mean that the campaign is stopped. You know, we need more. The people that have been affected, there are a lot. And, you know, if you see the destruction in Chimanimani and Bikita and other areas in Chipinge, you would realize that this is going to be a long haul, and we will need as much resources from the private citizens, from the corporates, and from the government for a good time to come.
Talking about the government, how have you been interacting with them?
These things are complex. For example, one of the projects we are about to undertake involves, you know, building latrines or toilets at a school. And we can't just do that. We have to work with the local government. We have to work with the school, the local government, and other entities, so that they tell us where exactly can you know, a toilet be built. So we have been coordinating with them. We have not faced any pushbacks from anybody at this point. And it looks like everybody knows and understands that it's not time for politicking. It's time to get things done.
That there was Freeman Chari, a biomedical scientist and software engineer based in Ohio here in the United States. He's a Zimbabwean who has been fundraising for those affected by Cyclone Idai. Munasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable tichange tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana neavo vakasangana nedutu mpengo re Tropical Cyclone Idai kuManicaland province nekuMasvingo. Nasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari munhaurirano yeNational Dialogue vakashanyira Chimanimani. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vange vasipo pachiitiko ichi sezvo vasati vapinda munhaurirano idzi. Regai timbonzwa kubva kune gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusoro pemamiriro akaita zvinhu ikweyo kuChimanimani, uyezve kuti vangani vanhu pari zvino vari kunzi vakashayika mudutu mpengo iri reCyclone Idai.
Dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Hazvine politics kuti zvine basa nevanhu vemuZimbabwe kuti vakabatana kuti upenyu hwevanhu hwekuchimanemane hwanyevenere. Vanhu dambudziko rakasvika kuchimanemane rakakura zvikuru, namba iri pa339 vakafa ende another 300 missing. Saka tinongoramba tichiti until tapedza effort dzese dzatingaite, because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo. Kana vasati vaona kuti hama yavo yaka iri papi, mutumbi wayo uri papi, ndisoti nemaeffort ese ari kuitwa, nokuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masniffing dogs akatsvagwa naPresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasniffe. Tatoenda paarea pavakaita sniffing, pane maareas ayaonekwa nemasniffing dogs ivava, kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi womunhu wakangofushirwa ipapo. Challenji iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarkeologist, asi mapoints ayakuonekwa akuzikanwa. Mabodies akadiscovhe kuMozambique ari kusvika iwo about 158. Vanhu kuMozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata. Neukama hwedu huri pakati pedu neMozambique vakatotora vakaviga, asi vasati vaviga nokuziva kuti hama dzevanhu ava dzichazouya pamwe tichizotsvaga, vakatora mapictures vakaviga muguva rake rake. Saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko tichaona kuti nguva ichasvika yekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa maDNA uso, kuti kana zvine pakaonekwa mabodi anenge aita decompose, anenge asingachagoni kuti uzive kuti ndiani. Madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuZimbabwe, vangava maindividuals, angava macompanies, angava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations, ari kurekodwa ese. We have not received any report of donations being diverted.
Apo tiri kunzwa isu kubva kuna amai Monica Mutsvangwa, avo vanova ivo gurukota rezvekufambiswa kwemashoko, vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu pari zvino. Asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vagari veikoko kuchimanimani nezvavakatarisana nazvo.
Hello, makasimba here?
Aiwa, takasimba. Kwakamira sei kuchimanimani mukoma yeBet Nasi?
Ngori nano hapo nehapo, tangati kutombobva kwauya vaMnangagwa kuchimanimani.
Titsanangurirewo kuti zvafamba sei kwamaenda uko vati vaMnangagwa.
Vakavari kungopfundisa vanhu kupa vanhu chikafu nekuti vachazoona nzvimbo yekuti vagarise vanhu patsva, vakapwanyirwa dzimba ne cyclone.
Mawanikwa muchipiwa mukana here wekuti mutaure nhuna dzenyu kune mutungamiri wenyika?
Hatina kuzokwanisa hedu nekuti zvange zvakawanda zvaitaura, plus futi anga asina nguva yakakwana. Ndingati 45 minutes.
Ndevapi vamwe vanga varipo vanyarikani pavasvika ava vaMnangagwa?
Vanga vane mutedzero wachienga.
Vatichii vachivenga kunemi vakatarisana nedambudziko iri?
Vange vari kungopawa kurudziro dzekuti tishandise mamosquito net etakapiwa nekuti kurudzira kuti tisamwe mvura yemumarwizi iri kuerera.
Hello.
Hallo, makadii?
Ndipo makaita wanda.
Aiwa, tiri nani hedu, tiri kubhuya nani?
Muri kubhuya naSarudzai kuvhenyika. Kuchimanimani kungori nani hwako, kungotyisa kwokuti yei magariro acho mangita akungotye mvura zii.
Kwakazombonaya here mushure mekunaya kwakaitwa kuyako?
Kunongonaya tuma rain showers zete, asi unongogara uchingotya kunga ngozwa mhepo unonga utoti zvatouya hezviro zviya.
Saka nyamushi zvahamba sei, maenda here kunoona mutungamiri wenyika?
Nhasi nani angukwanise kuendeyo, basi pane vatoenda zvavo.
Vari kuti chiinyi vaenda?
Vari kundobhuya kuti mutungamiri uri kundokurudzira anhu kuti vadini, tichavabvise munzvimbo dzakashata teyatsvagire kwekuenda pavanasi. Hatichazivi hedu sezvo ari mutungamiri, asi zvinyowani. Asi nehangu papfungwa dzangu ka taibatokumbire kuti mwetinogara pasi pemakomo, saka dai vaidze kuti vangatitsvagire pekugara pasi.
Aiwa, tiri kunzwa apo kubva kune vamwe vagari vekuchimani mani vari kutaura ivo kuti nhasi vawanikwa ivo vachienda kunosangana nemutungamiri wenyika. Asi mudzimai achiti kwete iye anga ari kumba sezvo anga ari kutaura kuti iye pavari kugara pari zvino imba yavo iri pakati penzizi dzakawanikwa idzo dzichinyuka mushure mecyclone Idai. Asi tine munyarikani wedu wekutanga, we are so lucky we have on Skype one of our, you know, valued guests who's going to be helping us in the program tonight in the Ndebele, Maureen Ansah, based in Kentucky here in the United States. Welcome to the program, Maureen.
Thank you, Marvelous. Good afternoon, listeners. Linjani, salibengelela sivele Kentucky.
If you can just tell us in Ndebele what your view is as to what's going on in Zimbabwe. Are there any efforts being done there in Kentucky to help people in Zimbabwe?
Actually, sike sa contribute abanye bethu kuma online forums kuma lekhaya directly. Fresh in a Box has been doing a few things. So bebethatha le mali le lama second hand lama used items sike sancedisa lati safaka izandla sancedisa ukuthi bancedise abanye bethu abasechimani mani.
Also, what's your view on what we've been seeing happening, you know, regarding the actual aid that's going to the people?
It looks like it's slow. Slow ambition, of course, kule challenge ukuthi kusamanzi phansi kulodaka. Uhulumende ngawe uyancedisa ngokuthi balungise imigwaqo first kwenze logistics zokuncedisa abantu basechimani mani ku flow faster kwenzakale faster. Because bona ngani kungenceda abantu ukuthi umgwaqo ilungiswe. Ilokuze ukuthudaka lungalokhuze abadlulayo mabi stuck bahambise uncuncedo lonke khona ngale, and then kube le centralization ukuthi kube la ukuthi abantu bafakwe kuma shelter ukwenza ukuthi la kube abantu ba register ukwenzela ukuthi bancediswe ngokwakha futhi imizi yabo.
Were you able to actually speak to people from home to find out what their efforts are regarding, you know, relief efforts for those affected by Cyclone Idai?
No, personally, no. Mina angila zihlobengizazi esikhona ngale in that area, but I have friends abavela khona ngale, so I've just reached out to them ngakubakhulumisa ngabanika ama contribution amancane ukubakhuthaza nje ngomthandazo upliftment. But otherwise, I'm not involved in any way directly ngama efforts. Mina kwami ngisupport abangani bami lokubathandazela lesihlobo zabo. As I said, uthi I've made small contributions endaweni ezimbili.
Please, can you please hang on while we just welcome our viewers here on Facebook? Tinochingamidza Clifford Liwayo aripana kuti I'm watching you from Alberton ku Johannesburg. Mainiko varikuti maswera seiko. Hanzi na mainiko, this is really sad. Yes, mainiko zvakaoma zvakadaro. It's Labelle Chirene arikuti pachipa amwe, I'm watching you from Cape Town. Aiwa tinokuchingamidza I. Yvonne Kumalo arikuti evening sisima. I'm watching you from Pretoria. Courtney Mepi Courtney Anz, I'm watching you from Cape Town. Moses Beta Arguti, I'm watching you from Johannesburg. It's Tsitsimo Singh Anz, I'm watching you from Cape Town. Famba Nero Arguti, thank you, Freeman. Argu Kwasaye, uye zvachitenda mukoma Freeman Chari. Avo vane homwe iri kuunganidza mari, ichange ichienda kunobatsira. Yatotanga kubatsira avo vakatarisana nedutu mpengo recyclone Idai. Mutonge Shire narikuti mai mutsvangwa chikumbiro chedu, please vanhu ngavasawanikwe ivo vachiba madonations. Gamuchirai machokoto arikuti I'm watching you from Cape Town. Saka kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu zviri kuitika panyaya yedutu mpengo yecyclone Idai. Pachirongwa chatamboita mangwanani pane vamwe vanga vachichema chema vachiti vanga vachida kuziva kuti kochi zviri kuitika nyanya kune vana vadiki vakawanikwa ivo vachirasikirwa ne ana baba namai vavo nherera dzasara, chii chiri kuitika kwavari. Zvimwewo zvatichange tiri kuona tichiongorora kuti zvakamira sei pari zvino. Regai timboenda kuna Sali Mulambo ari pano wePlatform for Youth Development. Makadiko?
Tinotamba mwakadini.
Aiwa, tiri wadi. Kwakamira sei kwamuri ikoko?
Ezvinezvi situation yacho yakuita ichiita nani endai yekuti
Sisisalimbo famba ifamba imbijana nhare dzenyu hatichanzwika manje. Your line is not clear, my sister. Nhare dzenyu manje hatichanzwiki.
All right.
Waipapo ndakukunzwa itaura izvenyu.
Okay. And ndichiti ezvinezvo mvura ya
nhare dziri kuita jealous, sister. Regai today also, regai tikufonerei back. The line is really, 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 really bad. So we're going to call you back. Unless maybe if you move around a little bit, because here we have Salim Mlambo from Platform for Youth Development, and she's out there in Chipinge. So we wanted to hear from somebody who's on the ground, but unfortunately, her line is not very clear. So I'll come back to you, Maureen Ansa. You were just hearing, they were hearing from Maureen. I don't know if you could hear what she said. So what do you say? Like, you know, there was a lot of concern, especially from some people who have been following what's happening, this disaster, that maybe there's a lot of emphasis being made on relief efforts. But what about the issue of those orphaned by this disaster? What's your view, Indebele?
Yeah. Khona kunzima mina engufisayo kakhulu ukuthi nxa sokubonakele kunje kube le organization ngoba le organization into zonke zicentralize labantwana abalahlekele ngabazali babekwe kuma shelter babekwe kwezinye izindawo badingele izihlobo zabo abanye abalezihlobo ngibona ngani the biggest thing the biggest challenge i organization ngizwile omunye uthekho khona kungatshontshwa and it's true abantu unfortunately bayathatha iadvantage nxa kule tragedy age. So enye into engaba khona nje ukuthi nxa kungathi kungaphumelela abantu bathola usizo kube le centralization kube le organization ukuthi kuflow nje even if kungaba le center where it's, you know where it's okulemgwaqo ehambayo and then distribute from there usizo. I've seen a lot of Zimbabweans have contributed a lot of resources imali lempahla kodwa engakakuboni organization ukuthi kuthe kule ndawo enje and the number of volunteers as a distributor lokho okufuneka kathese ukukhulu shelter yabantwana shelter yabogogo labo khulu abakhulileyo abazali bethu abakhulileyo and then of course ilokhuzen ukudla lokhuzen again i logistics yizo ezimele ukuthi mbona ngani xa zingalungiswa kungenza ukuthi usizo labantu bechimanimani basizakale masinyane.
Being based in Kentucky, then what do you think Zimbabwe can learn from some of the, you know, relief efforts you've been seeing happening here in the United States in areas that have been struck by disaster? Can you share, maybe some people listening out there can benefit something? What do you think Zimbabwe can learn?
Yeah, actually, I'm in the logistics industry here in US and transportation. So what I've seen and what I've seen the government do is that the government, for instance, there was the hurricane in Houston.
Mm-hmm.
So we worked a little bit with the government then. The government, yeah, went to Kona, which is things like gloves that were needed, things like first aid items, which is Hampi Singer, Houston. What happened to the valley traffic in Houston? Bayekela i-traffic kuphela eya ukuhambisa usizo eZimbabwe lakho nxa singenza njalo siyekela ukuqokozela siyekela laba abafuna ukusebenza ukuthi basincede kube yibo abangenayo sithumeze abantu abangenayo kuphela abesiyancedisa kungabi lokuphithizela. And then the other thing is the difference la we siyalalela kubathoke kwi-hurricanes bani banisuka nini abantu they were evacuating. Inkulumende weZimbabwe should have taken responsibility ukuthi bakhangele laba abavulnerable, laba abadebevelebe abafragile, bonke izalukazi labantwana, ukuthi no, ingozi yeza la. Ingozi le nxa isiza, buyanini ngabaleka nini liye ku-higher ground. Bese bencedisa laba abangakwanisiyo ngoba it's not everybody that could make it. So being prepared and was one thing that could have helped the people of Chimanimani. The other thing, ukuthi nje everybody ukuthi uhulumende ancedise abantu one way or the other konke ngoku ilokhu ze ngoba yibo abangaba le structure lapha kula i-military gets involved a lot nxa kulama disasters. I-military yeZimbabwe iba involved ukudubula abantu kuphela, ngaba aba involved lokuthi basave ama lives, they can be part of the solution. So mina ngibona ngani those who are trained laba abaku-medical field, laba who are physically fit, yibo bangangena bencedise ukudubulula.
Thank you very, very much. I understand Salim Mlambo is back again. Muripo ere panare?
Makalini.
Ehe, buya henyu kwakadini iyoyo?
Unono zviri kutanga zviri kuita nani. Mvura yana yakanaya maningi yadzakira mvura haisiri kunaya. Vanhu vachiri kuunza chikafu zvakanyanyisa. Tinobonga maningi ngendaa yekuti chikafu chiri kuuya, mbasa, zviro zvakawanda zvekupedzera zviri kuuya. Chiri kungonesa kungoti njira yokupa chikafu yakona ndiyo yetingati tichiri kuchema chema ndiyo. Ngendaa yekuti vari kuita kakudzvanyirirana pakupa chikafu pona apapo. Asi ezvinezvi ndingati vanhu vakawanda vakuvhurika vachireketa ngemaexperiences avo ngekuitika kwakaitika mvura iyi yakauya yakawanda. Ndaa dziri kubuda muntaraunda makona indaa dzinorwadza maningi. Vamweni vachiri kuona mwiri yehama dzavo dzakatamika. Vamweni vana vatangawo kuenda kuchikoro ngekuti zvakuoneka kuti mvura isisiko yakawanda. Saka ndingati panguva dzinedzi zviro zvaanani zvakutenga zvakuda kunormalisa. Mapato amweni avhurwa, amweni mabridge ari kutenga ari kunasirwa kuitira kuti vanhu vakone kuhamba kuntaraunda dzavo
dzakasiyana. Mobhuya henyu nechindevele kuti zvakamira sei, moti taurirawo kune vamweni vaida kumbozwa.
Okay. Ngati ovavatesi amanzi asingati sehlele endaweni lapha, izulu alisani, sokutshisa kakhulu, sokomila futhi. Ngokuthi sifuna ukubonga kakhulu ukuthi ukudla esikutholayo kuningi kakhulu. Abantu abaningi babathumezela ukudla, impahla, ingubo, izinto zokuncedisa, lezitsha zokupheka sibili. Kodwa isivele esilubonayo okwakathesi ukuthi indlela abantu abanikwa ngayo ukudla yiyo engathi ekhathazayo. Kuyikuthi abanye abebandla elibusayo banika abanye abantu ukudla ngendaba yokuthi basemabhukwini abo bamele benike ukudla, benxutha abanye abantu abamele benikwe ukudla. Kodwa okwakathesi singathi le migwaqo isivuliwe, amabholopho amanye sangathi alungisiwe ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuhamba endaweni zabo ezijiyeneyo abavela khona. Abanye abantwana sebekwanisa ukuthi behambe esikolo ngoba sekubonakala ukuthi idanger yokuhamba ayisekho. Enye into ekhona okwakathesi imizimba eminye ilokhu ibonakala, sokulokukhala okukhona okuningi. Abantu bebona imizimba yabafi izihlobo zabo kumbe abangani babo, omakhelwane. Enye into ekhona ekade ngifuna ukuyitsho, bengifuna ukuthi sokutholakala ukuthi abantu abaningi sebevuleka, sebefuna ukukhuluma ngendaba eyayenzakalayo lapha. Ezinye iindaba esizizwayo lapha yindaba ezibuhlungu kakhulu ngokuthi indaba le yabehlela njani. Kodwa okwakathesi singathi sokuvuleka, sokucaca ukuthi kuhamba njani. Ngamafitshane.
Thank you so much. Please hold on the line. Maureen, if you're just still on the line, if you can comment on what Sali Mlambo is saying from Chipinge, before we let you go, what's your view?
No, siyabonga Sali. Akukhulumile ekugcineni ukuthi kuyasikhuthaza, kuyasinika le temba ukuthi abantu sebethola usizo. Nxa sokuwomile, abantu sebehamba-hamba, abanye sebekwanisa ukuthi bahambe bayethatha laba abafileyo. Kuyasinika ithemba and siyabonga kakhulu. Siyajabula, simalani bantu besichimanimani. Siyalithandazela, sizalincedisa lapho esikwanisa khona ngokufaka ama-donations. Siyabonga futhi abaningi abadonethileyo ukwenzela ukuthi bathole ukuthi badle futhi. Hopefully they can rebuild imizi yabo, impilo yabo ibuyele back to normal.
If you can say the same thing in English before we let you go. Thank you so much. Just to wrap up.
I said that what she said is very encouraging. Mm-hmm. We're happy that the people of Chimanimani eventually getting some access to some areas, and maybe normalcy will be restored shortly. So what the caller on the ground has said is very encouraging. We're happy. We'll offer our support and our prayers for the people of Chimanimani. We hope that they can go back to being normal again and rebuild their lives. Our condolences to those who lost loved ones. They are in our prayers, and I'm happy they're getting, they're finding some of them so that they can get closure and give them a decent burial.
Thank you very, very much, Maureen. They're speaking to us from Kentucky. You have a blessed day.
Bye-bye.
Bye-bye. Sisi Salim Lambo tombodzoka kwamuri pane vamwe vanga vari kuvhunzawo kuti pane vana here vakarasikirwa nevabereki vavo vasisisina vabereki vana vakadai vari kubatsirwa sei munharaunda yamuri iyoyo.
Vana varasikirwa ngevabereki tinavo eya, vamweni vazhinji rakona vantu vana vakarasikirwa especially ngemubereki umwe.
Mm-hmm.
Vana vakawanda vanhu vechimboedza kumbo, vamweni vange vechimbodetserwa ngevanhu vekumachurches, vamweni vanhu vechibetserwa ngemaneighbors, totizve vamweni vanhu vechitodetserwa ngehama dzavo. Asi pane maorganizations ange tibetsera vetrauma vayana vaiedza kuti vamboreketa-reketa nevana vona vavo kuti vaoneke vechivakansela kuti zvikone kuashirika zvekuitika zvonezvi. Asi zvetiri kuita zvinezvi isusu sePYD tandichiedza kuti ticome up nedatabase yokuti tinyatse kuba nemanumbers ekurekodha kuti vana vakanyatsa kuwirwa ngedambudziko iri vanganai.
Mm-hmm.
Asi varipo vakawanda, vamweni vacho vari kutokorera kuenda kuzvikoro ngendaa yokutoti havasisina even mauniform okuendesa, havana magwalo, havana mabhegi ekutwarisa iwo mabhuku akona. Saka tichiri kumboedza kuti tione kuti vana vakadaro tingavadetsera ngenjira iri, asi variyo.
Mm-hmm. Maybe if you can tell us in Ndebele the same what you've just said in Shona. I know you're saying that there are some children who have lost maybe one of their parents and you're trying to see how these can be resettled. But if you can say the same thing in Ndebele, please.
Oh, okay. In the record, we think that necessity is cool. It's government business. It's thing that's a human man. In the record, I want to know what is the national ngomzalo oyedwa, abanye bakhona abangaselabo abazali bobabili. Okwakathesi thina njengenhlanganiso ye-PYD sizama ukuthi sibhale phansi sibazi bonke abalahlekelwe ngomzali kumbe ngomunye kumbe yibonke, kodwa abantwana abazintandane sesilabo sibili abalahlekelweyo abangasayi lasesikoleni ngendaba zokuthi abasela ma-uniform, abanye abala mabhuku, abanye vele abasele abantu ababanakekelayo. Abanye abantu ezinye imuli sekuyukuthi yizimuli esekuthi basele bazintandane kuphela, bayagcinana bona ngokwabo. Okwakathesi lawa abawathi ngama-child-headed families silabo, amanye ama-circumstances okuthi abantwana ubathola benjalo. Kodwa okwakathesi besizama sibili ukuthi sike sibone sibabhale phansi ukwenzela ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi bangaki, imizi yakhona mingaki elabantwana abazintandane okwakathesi. Kodwa abanye abantwana bahlala lezihlobo, abanye bebehlala komakhelwane, abanye bebegcinwa ngama-churches abo ezindaweni ezihlemeyo.
Mm-hmm. Also, sisaka zvamira zvakadaiwo, so sangano renyu riri kubatsira sei? Nekuti vamwe vangada kuziva kuti iyo platform for youth development basa renyu nderei, munoitei ikoko?
Okay, isusu mushando watandichiita tandichihamba tichisensitiza, takaedza kuti tironzere vantu vakawanda ngedambudziko ranga rakaitika unono.
Mm-hmm.
If you recall, pakatotangisa cyclone idai inei, takatotanga kuedza kutotumira maarticles, kutumira even mafotos ekuti zvirionono hazvisiri kuita.
Mm-hmm.
Asi chimwe chiro chatanga tichiedza kudetsera ndicho kutonyora pashi vanhu vasisina mizi, vanhu varasikirwa ngehama dzavo, nokutodetsera vamweni ngekutoendesa chikafu nembasha ngenzira dzona idzodzo. Chimwene chiro chatakakona kuita kutolinkawo amweni maorganization kuvaronzera kuti pane dambudziko rakadai, taizokumbira kuti mutidetsere ngenjira dzakadai kana muchikona. Saka isusu ndoo njira yatanga tichiedza kuti tiite kuti tikone kudetsera dambudziko riri kune vanhu vekuchipinge nechimanimani.
Tinoona kuti kuchimanimani nyanya ndo kwakawanikwa kweirashika kana kuti kwakashaika anhu akawanda. Ikoko kuchipinge vanhu vakarasika vakawanda here, vakashaika vakawanda here?
Isusu unono variyo vakatamika ya, asi avazi kuwanda zvakaita kuchimanimani. Asi tinavo variyo. Ezvinezvi yandiri kutomupa number, it's not a confirmed figure hayo, inamba yatamboona isusu pachedu seorganization. Record about 29 maconfirmed deaths evanhu vemuarea yemuchipinge yemen. Asi tinozwa kuti vakati wandei, asi vanhu vakona vamwene havasati vaona mwiri yehama dzavo. Saka tichiri kuningira kuti tinyatsokuziya mafigures acho.
Okay, imbobatai makadaro zvenyu. Regai timboenda kune vamwe vagari veikoko kuchimanimani tinzwe zvavari kutaura zvavanga vari kusangana nazvo. Pari zvinotombonzwa kubva kune vagari veikoko kuchimanimani tinzwe kuti zvii zvavanga vari kutarisana nazvo pari zvino. Tine audio yatanga taisa yevagari vekuchimanimani. Regai timbonzwa kune avo vanga vari kutaura vari ikoko kuchimanimani kuti zvii zvavanga vari kutarisana nazvo. Regai tichingamidze zvakare vari pano palive feed yedu. Tina Watson Mutau ari kuti I'm watching you from Brits in South Africa. William Shevai ari kuti watching you from Botswana. Chiregai tinzwe kubva kune vagari vekuchimanimani nezvavakatarisana nazvo.
Jehovah Marita Padara Nyangwe chipinge inochema Jehovah Marita Padara Pakauya dutu rinemvura ndokuparadza misha yedu Pakauya dutu rinemvura ndokuparadza zvifuwo Ndokuuya dutu raityisa ndokuparadza hama dzedu Hama dzakaparara varumewe vanokuparara semuka Zvino zvakapera varumewe semazuva ano maripindirai pakadai
Iji rakaerera nemvura saka takutendera nekuti eino asi handina apa saka tokumbira kuti mutigadzire bridge
ndototangwarefu kutoenda kuchikora
takunonoka takunonoka tirikutyafuti motikari kuti tinotsikwa Neku bridge iyi.
Vasuri vaisidzana zvokwanisa kutsikwa.
Station scheme mandarume mushowani. Tatirwa mapipe about 3 kilometers mapipe pipeline. Yes mandarume mushowani. Irrigation. Yakauya mvura ndiyakauya karoma mapipe acho esa. Tikatsika nawo. Mamwe acho tuti tikatsika panotsera mvura maybe tokana 1 or 2 mumvura macho. Pata ya mashinja anika katoen. Saka kusina water supply kuningi. Deni kuchako wako. Pakata salutation food. Where? Neve ningi acho mgero acho food.
Misha zirimo. Zakaita breakdown panapa. Kwete mashops ya muru kona. Mashops ya. Paka papada kuende wa wanao kwa na 4. Waka doktor waka tirikiri wanembra ya mashop ye. Panga ichitu wama project hawe kubiko osaza mashopu. Nekuji nekuji. Jese pane restaurant ya kapunde mvura. Bridge ndora nga chikipone over area there. Hapana hiyo amu mabasa tu kuita Zimbabwe. Mabasa tu kuita ndio hiyo mashops hiyo. Sasa kuna kwaende bridge. Hapasi na chipsi hiyo kwanza kubata chipsi nicho. Kudai sai bila. Varukumsoro. Kunga uri mtungamiri. Wenyika kunga uri mtungamiri wokuti ngeza na PF. Ye MDC. Kunga uchidi uchidze kuti mapoda rusangana wana Zimbabwe. Saka adai mika ya edze kukurudzira kuti pese paitika problem. Kada ngida kuzvira kuti mapicha adambuka. Riwe richibatira pamwepo. Tobva tadi. Tobva tadzira zvitiri kuita. Tobva chaenda mbiri mini
tiri kutambudzika nekuti dzimba dzakaparara vanhu vari kushungurudzika nepekugara hatina pekugara taizvo tiri kugarara panze mabridge akatorwa tiri kushungurudza nevana vechikoro vari kutambudzika nepekuyambuka road kuti vaende kuchikoro vari kutenderera nekurumain road nefamba motika dzakawanda saka tiri kutotyira zveupenyu hwevanhu
parizvinoizvi mvura indiyo yadzikira asi tai takawandirwa zvakanyanya yange akawanda vamwe vedu pano vakatotorwa akaende kodzikiro akaende kodzikiro ku akaoneke kunyanyadzi
ichocho changu itsozo.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune vamwe veavo vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo recyclone Idai. We're hearing there from some of those that were affected and are still affected by cyclone Idai. They're really recalling what happened to them and what's still happening to them right now. And the biggest call right now, they're saying, is for bridges to be fixed, especially the young kids that want to go back to school, because they're saying that they're actually afraid to cross rivers because the bridges have all been destroyed and there are a lot of water holes. I spoke to a mother earlier on who was actually saying she didn't manage to go and meet President Emmerson Mnangagwa, who was in the area today, because she wanted to stay with her kids, because her house or where they live, they were left marooned right in between two rivers. So she was scared that if the kids get out of the house, they will, you know, perhaps be swept away by one of the rivers that surround them. So this is what we're hearing from the ground. Regate verenge pane zviri kunyorwa nevamwe vari pano. Pana Mav Royalty Shiri arikuti I'm watching you from North Prit kuno ku South Africa. Watson Tau arikuti I'm watching you from Brits in South Africa. William Shavai arikuti I'm watching you from Botswana. We have on the line an architect from based in South Africa, Zimbabwean architect Leslie Musikavanu, who's just we were going to talk to him and just understand a little bit about this area and what he thinks might have happened and, you know, what could be the future of that area. Hello, Mr. Msikavano.
Hello. How are you?
I'm good. Can you just tell us, you know, what's your professional background and what do you think of what happened in Chimanimani?
I'm an architect and a student of ancient knowledge. And also a property developer.
Yes. So what do you think actually happened in Chimanimani and what could be the way forward as you see it?
Chimanimani is an area of interest for myself in some of the acquisition of knowledge that I have been pursuing.
Mm-hmm.
Now, in order to understand what actually happened, I think one has to look at the terrain,
mm-hmm.
And also look at what geographic phenomena influence a lot of these storms and their trajectories.
Mm-hmm.
So the affected area in Chimanimani is directly within the cyclone pathway from Beira. So if you look at where Madagascar split during the continental drift from the main continent of Africa, there is an indentation right at Beira that influences the directional pathway of these cyclones.
Mm-hmm.
The land is predominantly flat all the way up to the eastern highlands of Zimbabwe. What this means is that the cyclone has got lots of distance in order to accelerate and build up strength and speed before it gets to the Eastern Highlands. Now, the Eastern Highlands is a geographic formation that was formed millions of years ago by continental plates that shifted.
Mm-hmm.
So as the cyclone accelerates and gets to the Eastern Highlands, it then, as it elevates at the mountain, it slows down in speed and strength. And as a result, it then drops everything that it is carrying right in those locations. Now, if you look at the windward side of the eastern highlands of Zimbabwe, most of them are granite formation.
Mm-hmm.
That were formed by molten lava years ago. And in most cases, these tend to be very smooth in profile.
Mm-hmm.
But the ones in Chimanimani are peculiar in the sense that they look like they have been battered over the years by flying objects.
Mm-hmm.
And as a result, so granite normally splits in straight lines, very similar to the rocks that were used at Great Zimbabwe.
Mm-hmm.
Because of its chemical structure. So the rocks that were then found.
Yes, I was going to come in there because, you know, everybody's amazed that where did these big boulders and rocks come from?
So they came from the windward side of the Eastern Highlands. So if you look at the rock formation, just as the mountains climb up, those are exactly the rocks that were carried over 40 kilometers to where they eventually landed at the village that was disseminated in the carried away.
Mm-hmm.
Now, the other interesting phenomenon is that the Chimanimani escarpment also has some interesting geological phenomena underground,
mm-hmm.
where you have a very complex system of caves that are filled with water,
mm-hmm.
Similar to the ones at Chinoy Cave. So this system of underground caves goes all the way to the Indian Ocean.
Mm-hmm.
So imagine, if you will, you've got this underground cave system, and then you have got water under pressure that is now moving in a westerly direction.
Mm-hmm.
What happens is then it also then pushes the underground water backwards and causes earth shift.
Okay, because let me just hold you there, because tichitaura nemamwe madzimai vanga vari ikoko kuchimanimani vari kuti ivo pakapera cyclone idai ii vakaona pane nzizi dzitsva, like imba dzavo dzaapakati penzizi dziviri. Chii chai chakaitika ipapa?
Ai, ndo zvandikutaura izvozvo kuti mvura yakadzoka ikaita kuti makomo nevhu zvikoromoke pasi. Kwakudhonza ivhu nematombo zvese zvakupinda mumakomba ari pasi pemakomba. Pachinyakare vanotaura nezvazvo, asi mazuva ano hatichateerera kachinyakare.
Pachinyakare vaiti chii?
Area iyoyi yatiri kutaura iyi, pane panonzi Nzuzu.
Mm-hmm.
Zvichi tichireva kuti pane mvura dziri pasi ipapo. Zvakagadzirwa nemvura yanga ichichera ichiramba ichingochera ichiramba ichingochera. Kusvikira yaita nzizi dzepasi dzinenge dzekuchinoikedzi. Saka mvura idzi dzinobva kure. Dzinotangira kure chaiko kuBotswana. Kune kunonzi kuOkavango Delta. Mukatarisa mvura dzekuOkavango Delta nekuwanda kwayakaita mvura yacho iyoyo, motarisa karwizi kanobuda ipapo, hazviite kuti mvura yese iyi inongoenda mune karwizi ikako. Mazvona. Saka tofanira kubvunza kuti iyi mvura yese iyi iri kuenda kupi? Saka vechinyakare vanotaura kuti idzi mvura idzi dzinofamba nenzira dzinokosha. Ndosaka tichiti isu kana tichitarisa nzvimbo dzedu idzi dzatinogara, pachinyakare vaiti kana yasvika imwe nguva vaimbotama.
Saka pari zvino takatarisa kudaro nezvaitika izvi kuchimanimani, chii chinofanira kuzoitwa? Vanhu vari kuchema chema kuti chitibvisai apa motiendesawo pamwe pakanaka. Zvii zvingadzidzwe nehurumende pane zvidzidzo zvamaita muchisanganisa zvechinyakare nezvamunazvo zvemazuvano?
Zvaakuda kuti zviitwe izvozvi, tinofanira kuti mazuvano katane mukano yekuti tikwanise kuona kuti asi pevhu pakamira sei. Ndo patinofanira kutanga ipapo. Totarisa kuti nzizi dzepasi idzi dzasvika pati, uyezve zvichazoita sei kana mhepo idzi dzadzoka zvakare. Saka rikanditaura nechirungu
taura henyu asi pari zvino imbobatai makadaro. Timbotaura nevamwe sisi vari panapa vari kuchipinge. Sisi Salim Mlambo, muripo here panhare? Pane zviri kutaurwa here nyanya panyaya idzodzi dzekuti vanhu vabviswe mune dzimwe nzvimbo dzakawanikwa dzichisangana nedutu mupengo iri, tichinzwa zvanga zviri kutaura vamusika vanhu apa?
Unono ndairipo ngekutoti vanhu vakawanda vakavhunduka ngemvura ndipo. Asi chiri kuitika kuti mvura yacho yadarika, saka vanhu kuti vabve havadi ngendaa yokuti vanonge vechiti indawu dzemaancestors edu. Inokuti tibve hazviupi ngendaa yokuti vanozviningira vechiti ivo hai vanhu matraditionalist vanoti pane chiri kushaishika chinosisira kunasirwa. Hino vanoti ndaiyoyo ikanasiriswa ati zvinokona kuitika kuti tirambe takagara tiri panapa. Vanhu vakawanda havasiri kuda kubva, vanoreketa ngekuda kubva, vanhu vakanyanya kuvhunduka ngechitiko chinechi. Asi tingati vazhinji vakona vanongoti tiri kuda kuti tinasirirwe mbatso dzedu tirambe takagara panapa ngendaa yokuti ndipo pane zveshe zvetinoziva.
Motaura nechindevele izvozvo, Kuti, what are the people they saying about moving? We've just heard from an architect there, Mr. Msikavanu, just saying there is need for an agent, you know, need for government to actually look into this area to see whether they can resettle people or to, you know, wherever it is that people are going to be taken, there has to be some kind of study done. But what are the people there saying in where you are in Ndebele?
All right. Abantu abaningi abalapha abafuna ukusuka lapha ngoba bathi yikho lapha okulabo khokho babo, yikho lapha okulempilo abayaziyo. Yeva bathi bona bethukile ngalokho okwenzakalayo, okwenzakale ngamalanga endawo adlulile. Kodwa into ekhona bathi hayi ngumumo ongalungiseka ngoba bathi nxa bekhangele ukuthi kulezinto eziphambanisekileyo ezimele zilungiswe. Ngoba nxa sebekhangela ngendlela ezendulo bathi kumele kube ingxenye yokupheka utshwala kuthiwe kucelwa emadlozini kuzwakale ukuthi yikuyini okwenzakalayo. Kodwa ukuthi futhi abaningi bakhona bafuna ukusuka, hhayi abafuni ukusuka. Bona bathi bafuna ukuthi beyakhelwe izindlu zabo eziqinileyo, izindlu zokuthi bebe belokhu behlale besendaweni le ngoba bathi yindawo elamasiko abo.
Mm-hmm. Ah, siyabonga, sure. Tinotenda chaizvo, sisi Salim Lambo, muvenezuva rakanaka. Mr. Msikavan, you're hearing there from Salim Lambo, who actually is in Chipinge, although she's not in Chimanimani itself. But how do you convince people? I know there's a lady that I spoke to earlier on who she said, judging from what she saw, she's ready to move. But you were just about to explain that how does government now know where to relocate these people where they will not be affected by such a cyclone? You know, putting into consideration traditional beliefs. And what Sally talked about, that some people believe maybe it's, you know, the spirits have to be appeased and then everything will be okay.
So I was having goosebumps when my sister was in Svanam Lam, the custodians of water, traditionally. So this is not by accident. What happens with the Earth as it rotates around the sun?
Mr. Msikavan, you have to be really like brief because we have a minute only for you to explain.
Okay, yes. The Earth rotates in such a way that after 41,000 years, it tilts to degrees. And this always happens. This is accounted for in ancient knowledge systems and passed on verbally to certain people. I have been fortunate enough to learn from some of these people with ancient knowledge. And what Sally is saying is very true in the sense that we need to listen to how things were done in the past and stop being arrogant to think that we know things that have been happening for centuries and millennia. Understand?
Yes. Wrap it up. We've got a few seconds to go.
We need to be able to build our settlements in areas that are protected. Away from these women.
Thank you very much. We hope that you will be part of maybe the team that will help Zimbabwe to actually, you said that you would be mapping this area. I think this is a conversation for another day because time is not on our side. So for now, I have to let you go because we're really behind time. But I will come back to you and I'll be interested in knowing what you've discovered after mapping this area. Thank you very much.
All right. Thank you.
Tina kutini mempi kote ya kuti dai mafonera vanase kuru vauye kutozitaura kuti zvakamira sei. Vari kuti maonero angu vanhu vekuchimani mani ngava vakire kunzvimbo dzakakwirira dzisingasvike mvura vovaka dzimba dzakasimba hapana anoda kubva pane vadzimu vake. Saka ndozvikutaurwawo zvanga zviri kutaurwawo nevanyarikani vatanga tiinavo nhasi kuti kazhinji kacho kune avo vechivanhu vanhu vakawanda havadi kuti vabve panenge pane vadzimu vavo. Asi vamwe vari kutiwo zvinofanira kunyatsotariswa kuti zvakamira sei. We have Felicitas Masimbe who is writing, watching you from America. Thank you very much. So I would like to thank all our guests who were with us here on the program. We had Maureen Asa, based in Kentucky, Zali Mlambo, based in Chipinge, and we had Leslie Msikavano in South Africa. I'm Marvelous Mklanganya, who is saying have a very good evening, and we do keep our prayers for those people in Chimanimani and those in Mashingo. Have a very good evening.